manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 5/2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwava nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reZimbabwe Election Support Network rokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti itange nekukurumidza kunyoresa vavhoti ichishandisa michina mitsva yebiometric voter registration. Kuvakwa nekugadzurudzwa kwemugwagwa weBelt Bridge Harare koparurwa musi wa 18 chivabvu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti rasvitsa gwaro kuZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC richida kuti zeki ipewe mukana kuvashandi vemuzvipatara avave kuonekwa sevashandi vakakosha zvikuru, mukana wekuti vange vachivhota vari munzvimbo dzavanoshandira. Munyori mukuru wesangano ravana chiremba iri Dr. Evans Mastara vanoti havaoni chinotadzisa kuti vana chiremba navana mukoti vanenge vari pamabasa musi wekuvhota vakwanise kuvhota vari pamabasa, sezvo izvi zviri kutoitwa nechakare kumauto nemapurisa avanovhota vari munzvimbo dzavanoshandira. Dr. Masitara vanotiwo vashandi vanenge vari muzvipatara ava vanofanirwawo kuwaniswa mukana wekunonyoresa kuti vavhote. Vanotiwo sangano ravo richatanga kupinda muzvipatara richidzidzisa vashandi vemuzvipatara kukosha kwekuvhota. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvamunoona gore rinotera 2018 zvokuita maelection. Saka isusu bato redu tangwe takasimuka sazveke kuona kuti vanhu vari muhealth field vari involved sei munyaya dzekuchuza maleaders avavo. Tikaona kuti palast election apa about 30% ndo vega vakakwanisa kuvhota mukutsvaga tsanangudzo. Tikaona kuti pane nhamba yakawanda yatino iscountry pamabasa. Saka tinakwanisa kutiwa nemukana wekubuda tinovhota. Sezvo muri pabasa hapana relief, hapana chii, kana pane maemergency ndio nenge tichifanira kutodhila nawo. Saka isu tanga tichitarisa tichiti kana madhokta nemanesi achinzio maspecial services semasoja havagoni kuti varegere basa, iye vangochiitawo kuti pane mabalot muvicinity yezvipatara so that vanhu havatambisi nguva vachibuda muzvipatara vachisiya mapatients vachienda kunovhota. Zvinoitawo kuti zvitibatsire kutiwo mahealth workers akwanise kusarudza vatungamiriri vaanenge vachida.
Saka muri kutarisira here kugara pasi nevanotungamira sarudzo veZimbabwe Electoral Commission kuti muzeye nyaya iyi kana kuti masvitsa gwaro renyu kuzeke?
Tarisvitsa gwaro iri tamina mhinduro ende inongori first part yechirongwa chemaelection chatoda kuita. Tichandira mberi toda kuti tigofamba muzvipatara tichidzidzisa vana chiremba vamanesi namwese maallied health workers importance yekuvhota. Ndo second step iyoyo.
Tinozwa kuti idzo sarudzo dziri kutarisirwa gore rinouya idzi munhu anovhota kudunhu raanogara kwaanofananga akanyoresa, munoona here zeki ichizotambira chikumbiro chenyika?
Isu pano argument yetu ngeyekuti pokana kumasoja zvichiitika kumahealth workers zvinoramba sei, nekuti masoja ari mubharaki umwe anenge achibva masvingo umwe achibva bhoera umwe achibva Ulawayo, but vanguva kuvhota vanongokwanisa kuvhota varichi vari mumabharaki avo maspecial vhota aya. Saka isi ndichidawo tiwo mahealth workers awanewo mukana akadaro.
Havanga vari munyori mukuru wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr. Evans Mastara vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti Commission yezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission inofanira kudoma kambani ichanyoresa vanhu kuvhota nemhando yebiometric voter registration. Asi nyanzvi dzinoti ZEC inogona kushandisa nzira yaishandiswa kare nekuda kwechinono chairi kuita. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Sangano iri rinoti ZEC inofanira kudoma nechimbi chimbi kambani chapiwa basa rekunyoresa vavhoti pachishandiswa BVR kuti itange basa sezvo sarudzo dza 2018 dzave pedyo. Vachitaura pamusoro peBVR pachirongwa cheQuillspeak muHarare, mukuru weZESNI amairinda ichipfunde vhabva vakati ZEC inofanirawo kujekesa mitemo yekuti chirongwa ichi chichashandiswa sei sezvo pasina ruzivo kumapato ezvematongerwo enyika pamwe neveruzhinji pamusoro pechirongwa ichi. Vachiongorora yavakaita yemichina yeBVR yakaitwa nemakambani ari kuda kupiwa basa neZEC yakaratidza kuti mishina iyi inononoka. Vakatiwo zvakakosha kuti ZEC ishandise vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro kuti vashandise vanhu vachange vachinyoresa vanhu kana kuti madata captures pachirongwa cheBVR sezvakaitwa kuKenya. Amai Chifunde Vhabva vanoti zviri pachena kuti urongwa hweBVR huri kufarirwa neveruzhinji uye huchapedza mamwe matambudziko ange achiwanikwa pagwaro revavhoti rekare.
Apa tiri kungotirayawo kugara nakaona zvevamwe voters roll ratati nawo sekuziva kwedu rari dambudziko riri vanhu vakafa, kwanga kune dambudziko rokuti hatina kuriona rakashandiswa 2013. Saka apa kungoti tiboostewo confidence nokuincrisa interest yavanhu ngatitangisei pata, uyezve constitution yedu yakaprovida ZEC mandate yokuti vatangise kuregista vanhu inonzi polling station based voters roll. Saka ngatiendei tinovhota takawanda kuitira tipe chance to this opportunity. Kashoma kuti uchizvarwa wane opportunity yokunzi uya muzonyorosa kuvhota.
Mukuru weElections Resource Center vatawanda Chimini vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti chirongwa cheBVR chinenge chiri nani kudarika nzira dzaishandiswa kare.
Shure yedu ndezvekunde kuti zvichabudirira nekuti Zimbabwe inoda gwaro rekuvhota rakachena rinoratidza vanhu chokwadi vane kodzero yekunge vachivhota.
ZEC yatove kumashure paurongwa hwayo hwekunyoresa vavhoti hwayakatura kuparamende. Paurongwa uhu ZEC yaifanira kunge yakatanga kunyoresa vavhoti muna Kubvumbi kusvika muna Mbudzi, asi kusvika nhasi haisati yatombodoma kana kambani yaichashanda nayo pabasa iri. Amai Chifunde Vhabva vanoti zvakakosha kuti chirongwa chekunyoresa vavhoti chitange pachine nguva nekuti hapana ruzivo pamusoro pechirongwa ichi.
Ruzivo racho haripo sezvamakaona manewspaper papa neconfusion. Vamwe vatoti mameshini acho achafa musi wokuvhota, vamwe vachiti tetovhota nemameshini. Handizvo. Saka ruzivo urwu rwanga richida kuti rukurudzirwe kuti no, inongova biometrics voter registration kuregista votora mupikicha nemafingerprint, asi kuvhota tichangovhota sekuvhota kwataiita kudhara kuti rinenge rakaprintwa voters roll asi kuti rinenge rangawedherwa pikicha yako.
VEZEC vakatoendesa magwaro ekuti vanoda kushanda nekambani ipi kune State Procurement Board avo vanoveva nemvumo yekutora danho rekupedzisera panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Tichiri panyaya nechekuita nezveBVR, kunyange hazvo imwe nengwe yeBoard reZimbabwe Election Commission vakubani moyo vakatiboka ravo richakwanisa kunyoresa vanhu vose vanoda kunyoresa kuvhota musarudzo dzinotarisirwa kuitwa munyika gore rinouya. Vamwe vagari vemubulawayo vanoti havana chivimbo neZEC. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
VaMoses Mzilandlovu vati havana chokwadi kuti veboka reZEC vanoshanda vakazvimirira sezvavanofanirwa kuita, vachiti boka iri rinoita zvido zvebato riri kutonga reZANU-PF. Izvi zvatsigirwawo navaDavid Coltart vebato reMDC inotungamirwa navaWelshman Ncube. VaColtart vati chinhu chakakosha ndechekuti ZEC ichakwanisa kunyoresa vanhu vose vanoda kuvhota munguva yasara, uye kuti boka iri riteedzere bumbiro remitemo yenyika ribvumidze vanhu vari kunze kwenyika kuti vanyorese kuvhota. Vamwe vanhu vange varipowo pamusangano uyu varatidzawo kuti havana chivimbo neveboka reZEC nekuda kwenhoroondo yesangano iri. Mumwe wevanhu ava ndimuzvare Natasha Kari Makwenda, avo vati vari kutarisira kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kekutanga muupenyu hwavo. Mzarekari Makwenda vatsinhironya yekuti havana chivimbo nekuti Zeki inoshanda yakazvimirira yega.
Zeki institution yakakosha. Institution yakakosha and it must be there. Asi kana institution yacho haisi independent nehurumende pane mhosva. Saka Zeki yacho inofanira kuita sei? Kuita independent nehurumende kana any other opposition party.
Muzvare wongai mneri vatiwo havaone vezeki vachikwanisa kunyoresa vanhu vose vanofanirwa kuvhota nenguva yasara kuti sarudzo dziitwe.
DVR iri right. Zvinotibatsirawo kuti isusu vechidiki handiti tifambiranewo nenguva uye plus kana zviri zvinhu zvichaita kuti munhu wese ave able kuvhota kunyange vari kumusha nevari kunoku, then they have to go with it.
Mumwe wemakomishina ezek vakubani moyo vange vati zeki inotarisira kutanga kunyoresa vanhu mukati memwedzi mishanu inotevera. Vamoyo vati boka rezeki rinotarisira kuwana michina zviuru zviviri yeBVR. Vakatiwo muchina mumwe unenge uchikwanisa kunyoresa vanhu vanosvika makumi masere zuva rega rega. Vachiti nekudaro vanotarisira kuti vachakwanisa kunyoresa vanhu vose vanoda kunyoresa kuti vagovhota. Vamoyo vamboramwa kuramba vachitaura vakagara pasi mushure mekunge varamba vachivhiringidzwa nevanhu asi vazodzoka havo vakaenderera mberi vachitaura. Vati vanonzwisisa kuchema chema kwevanhu pamusoro pezek asi vati boka ravo riri kushanda nevanhu vose kusanganisira vamiriri vemapato pamwe nevamwe vemasangano akazvimirira ega mune zvese zvavari kuita senzira yekuedza kuratidza veruzhinji kuti vari kuita zvinhu zviri pachena. Vamoyo vati boka ravo rakasungwa nemutemo panyaya yekubvumira vanhu vari kunze kwenyika kuti vavhote sezvo pari zvino mutemo unechekuita nesarudzo usingabvume izvi. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo. Ndini Taura Ishava.
Gurukota runoona nezvezvivakwa nekutakurwa kwezvinhu vaJora Mugumbo vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kuzoparura zviri pamutemo kutangwa kuvakwa nekugadziriswa kwemugwagwa wauraisa vanhu vakawanda veHarare Beit Bridge musi wa18 Chivabvu. Kambani yekuChina yeGiga International ndiyo iri kuvaka mugwagwa uyu uyo unonzi wakakosha bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri zvemadhora. Asi nyaya yekugadzirwa kwemugwagwa uyu inonzi nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika yave kushandiswa nebato riri kutonga reZANU PF kutsvaga rutsigiro. Mugwagwa uyu uri kutanga kugadzirwa kubva pachaka Growth Point kumasvingo. Gurukota runoona nezvedunhu remasvingo amai Shivai Mahofa vanonzi vakazivisa svondo rapera kuti vakuru vebato reZANU PF mumasvingo vainge vawirirana kuti makambani nevanhu vakarerekera kuZANU PF ndo vanofanira kutanga kuwaniswa mabasa. Vachibvunzwa neStudio 7 nezvekutyora mutemo wenyika usingakurudziri rusarura rwakadai, vaGumbo vatanga vaita pamunhondo pamusasa asi vakazoti havanyanyi kuona chakaipa kuti vanhu veZANU PF vatange kuwaniswa mabasa. Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vashora zvikuru mashoko eZANU PF aya vachiti ZANU PF haizivi mutsauko pakati pehurumende nebato. Vati izvi kutyora bumbiro remitemo. Mutauriri webato rePeople's Democratic Party vaJacob Mafume vatiwo uku kutyora mutemo wePublic Finances Act uyo unotara mari inopiwa mapato ezvematongerwo enyika nehurumende. Vati kuda kushandisa nyaya dzekugadzirwa kwemigwagwa kupa ZANU PF mari uye imhosva. Mutauriri weZapu vaIpitule Maposa vati mashoko amai Mahofa anoburitsa pachena kuti bato reZANU PF rinoda kuwana rutsigiro nenzira dzisiri pamutemo. Vatiwo neuwandu hwevanhu vasina mabasa munyika zvinoratidza kuti ZANU PF iri kushayiwa hanya. Blessing Zulu Studio 7 abata vaGumbo kuti tinzwe nezvekuvakwa kwemugwagwa uyu.
Mugwagwa weBeit Bridge tanga tifanira kuita touita commission inonzi ground breaking taifanira tichitoita musi wa4. Saka nenyaya yeWorld Economic Forum South Africa kuna mapresidents ese enyika president vakazokira svondo rakapera kuti aiwa paita musangano uyu zuva ramanditarira kuti ndizoita ground breaking muchibvumidzana nekampani inozoita mugwagwa harichakwanisiki ndinenge ndisipo. Saka kana muchida kuti muite neni ndozoita nemumusi wa18 May.
Asi panga pamboita boa boa kava gumbo, mushire mukunge vamwe vati vemapepa nao, mai maofa wangu ati mabasa, mugwagwa machapiwa kuvatsigirwe ZRPF chete.
Handisati ndamboziva mai vanotsvaga sadza vachinofidha mwana womwe vasingafidhi vake kana ukandiudza mai vanoti pane nzara vanotanga kunofidha wako iwe vasati vafidha wako ugondiudza mai vakadaro vanomwe vakanaka sirika vachatada kuenda kudenga vamwe tisati tapinda. Mai mahofa inenge yezanupf chinangwa chavo chavanenge vachida saMP ndechekumeka chavo kuti mwana wavo akavapinza pachigaro sokuzanupf nepati yavo awane basa. Bata honga ndiudziri kuti maipo vakataza kana vakataurira pati yavo kuti ndo ina vana vavanda kutsvagira basa. There's nothing wrong with that. Everybody is free kukampenera waanoda. Zvakafanana nekampeni hapana munhu wezanupf anokampenera weMDC.
Asikava gumbo mai mahofa havasi vezanupf kandi gavhuna weMasvingo nemi mune muri gurukota reZimbabwe kwete rezanupf.
Kunza kwanda kanzwa ndichiita ini mai mahofa vakataura vari pamusangano wezanupf. Ndozva ndakanzwa handina kunzwa vachitaura vari muhofisi yegavhumendi. Mai mahofa havasati vatotrapot havagadziri mugwagwa. Anogadzira mugwagwa ndini minister of transport handina kuzvitaura. Asi mai mahofa vakataura saMP wekuMasvingo akamirira zanupf yake pamusangano wezanupf. So make that distinction and understand it.
Gurukota runana nezvezvivakwa nekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vane mazuva mashanu chete kuti vange vachitsanangura mudare uye kunyika yose pamusoro pedanho ravo risina kufadza vakawanda rekudzinga basa vairemekedzwa zvikuru uye vaive gurukota rezvemari pamwe nekushandura dare ravo remakurukota muna kurume. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti chirongwa cheutano cheObamacare chafa zvachose mushure mekunge dare revamiriri veparamende rakapasisa nezuro urongwa hwebato reRepublican hweutano hwekutsiva chirongwa ichi. Urongwa hwePublic Service Medical Aid Society hwekuda kukwidza mari dzekuzorapwa kana vashandi vehurumende varwara wakarambwa nezuro pamusangano wakaitwa nenhengo dzevamiriri vevadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Christmas yanga ichida kuti vashandi vepasi vanga vachibhadhara mari inoita madhora manomwe pamwedzi vabhadhare madhora makumi maviri nemanomwe iyo vanoti yakawandisa sezvo vasingabatwi zvakanaka pamakiriniki nezvipatara zvePismas. Asi zvinonzi pamusangano wakaitwa uyu Christmas yakazodududza muurongwa hwayo hwekukwidza mari dzekurapwa idzi mushure mekunge sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rati nhengo dzaro dzichaenda kune imwe kambani inoita zvekurapisa nhengo dzaro kana dzarwara. Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe ava vapinda musangano uyu vanoti hurumende yadududza pakuda kuwedzera mari yekurapwa. VaMajongwe vanoti kunyange Christmas yati nyaya yavo yakatadza kutaurwa zvakanaka kunhengo zvakabuda pachena kuti haisi kuenderera mberi neurongwa hwayo.
Tangati nechinyunyuto chekuti panga pabuda mashoko ekuti premier yanga ichida kukwidza masubscriptions yedu kubva pa$7.50 kuenda pa$27.50. Apa zvabuda pachena kuti urongwa uhu hwakatadza kupresentwa kuvanhu. Asi kwatiri isu tinoti panenge paita kakudududza kubva kune zvinangwa zvakanga zvichida kuitwa.
VaMajongwe vanoti vakaudza veChristmas kuti havasi kufara nekusarapwa kwenhengo dzavo nana chiremba nekuda kwekuti Christmas iri kutadza kuvabhadhara mari dzavo. VaMajongwe vakati vari tarisiro yekuti pachaita shanduko mukubatwa kuri kuitwa nhengo dzavo neChristmas. Asi vanoona nezvekufambiswa kwebasa muPismas vatendai Kapuma vanotipanga paita kusanzwisisa mashoko akafambiswa padande mutande ravo. Vakapuma vanoti mashoko avakafambisa aiti vana vanenge vabvizera vanofanirwa kubhadharirwa zvakasiyana nevana vanenge vachine makore ari pasi pegumi nemasere. Vakapuma vanoti dzimwe nhengo dzavo dziri kushandisa mari dzavari kubhadhara kurapisa vamwe vanhu vasingabvumirwe nechibvumirano chavakaita navo. Asi mumwe mudzidzisi amai Gladys Zengeni vanoti havasi kufara nemabatirwo avari kuitwa nePeace Mask kuzvipatara zvavo uko vanononoka kurapa varwere.
Bhuza pa tikaenda kunoona chitamboka tirungo mari ringokwira iringoramba iri pa$10 tirungotopa $10. Mushonga ukanotenga mushonga unotopa futi mari pamusoro. Saka zvibatsire ukaenda kumakliniki acho nekupremier masevisi avo ari puwa unogona kuenda makusena 8 and then unogonosvikana 4 uriko makazara.
Chiremba vari zvakare nhengo yeMDCT inomiririra chinhoi muparamende vaPeter Matarutse vanoti Pismas yave negore isati yava pamari yavo yekurapa nhengo dzavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yevanhu vanopinda munyika iyi vasina magwaro akakwana. Mukupera kwemwedzi wapera, muchuchisi mukuru wehurumende yeAmerica vaJeff Sessions nezvemunyori anoona nezvemukati menyika yeAmerica vaJohn Kelly vakashanyira nzvimbo yeSan Diego kuCalifornia vachitaura nezvekukosha kwakaitira kusunga vose vanenge vapinda muAmerica zvisiri pamutemo. Vakeli vakati kusunga vese vanopinda muAmerica zvisiri pamutemo kwakakosha munyaya yekuchengetedza nyika yeAmerica. Vanotiwo vamwe vanhu vanofa vachiedza kupinda muAmerica zvisiri pamutemo, vamwe vachikuvara, zvinova zvinokwanisa kumiswa nekuchengetedza miganhu yeAmerica. Vakeli vanoti vamwe vari kupinza zvinhu zvinodhaka uye kupara mhosva. America inotiwo pane vamwe vanhu vanopinda muAmerica zvisiri pamutemo vari kuita zvekuumba zvipoka zvemakoronyera zvinoita zvemirizhonga uye kupamba nekuuraya vanhu. VaSessions vanoti havasi kuzodzoka kumashure panyaya yekumisa vanhu kupinda muAmerica zvisiri pamutemo. Vatiwo vanhu vakasununguka kuti vapinde muAmerica zviri pamutemo uye pagore kunopinda vanhu vanodarika miriyoni imwe chete. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yevanhu vanopinda munyika iyi vasina magwaro akakwana. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Chirongwa chemutungamiri weAmerica chekurwisa chirwere cheHIV AIDS cheUnited States President's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR chatora mukana weHarare International Festival of the Arts Haifa kubatanidza mitambo nekudzidzisa vanhu nezveHIV AIDS. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda zvikuru vechidiki vanga vachishanyira mpanga pakaumba pepu pamusasa wayo muna First Street, vanhu vachiongororwa ropa ravo sina muripo. Masangano ari mukurwisa HIV anga achidzidzisa veruzhinji pamusoro peHIV and AIDS pamwe nekuronga mhuri. Momo wavhenekwa ropa nhasi vaKelebu Chikengesha vati nhasi ndiko kekutanga kushanyira Haifa, vachiti vafarira zvikuru kuti vawana mukana wepasina mubhadharo.
Zvinhu zvakanaka kuti munhu uzive pauso, saka ndatoenda zvinhu zvizvi ndatoona kuti handiri raiti.
VaMarshall Nyasha Muchenje avo vanoita zvemutambo vatendawo chirongwa chePEPFAR vachiti pamusoro pekuwana ruzivo rweHIV and AIDS chirongwa ichi chiri kusimudzirawo vechidiki vanoita zvemitambo.
PEPFAR yatigonera chose yaitawo kuti tange maartisti vari kusumukira varatidzawo zvavanogona uyezve vangopawo mukana kune vanhu veruzhinji vemuZimbabwe. Vamwe tinenge tine shungu yekuona maartisti, vamwe vabereki vanenge vachida kuziyawo kuti kunana College of Music kuku kunoitwa zvinhu here asi tinotenda kuti tazviona totenda PEPFA totenda American Embassy totenda Ministry of Health PSI and all the organizations all say ari panapa
vanoshanda nepopulation services international muzvayo Eugenia Pai vati mukana wekusangana neveruzhinji uri kuvabatsira kudzidzisa nezvesangano ravo pamwe nedzidziso dzekuronga mhuri
tiri kupa majadzo maluku nemaindiano nepachena kuzhinji rezimbabwe tikuti itaivana zvipamunodira kwete kuti zviite zvamawira mombe vazhinji vari kuzvifarira maofisi edu vamwe vanga vasingamazive vakutozivawo kuti population services inomirire chii vazhinji vaifunga kuti tinoverenga vanhu aiwa tine zvipatara toita zvekuronga mhuri pamwe chetewo kuti nekurapa sezvinoita vamwe maclinics ese muzimbabwe saka tiri kufara zvachose
chipanga mazano munyaya dzezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezvekudyidzana neveruzhinji pamuzinda weAmerica muHarare vaSuzanne Weser vati kubatanidza kwavari kuita mafaro nedzidziso zviri kubudirira zvikuru muumiririri weAmerica muZimbabwe ambassador Harry K. Thomas Jr. nhasi vashanyira muna First Street vakati kunyange hazvo Zimbabwe iri kubudirira mukurwisa HIV and AIDS zvichakakosha kuwanisa veruzhinji dzidziso yakakosha chirongwa cheHaifa chinopera musi wesvondo ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Patricia Mudadigwa.
Hurumende yaparura muBulawayo nhasi chirongwa chekuti vanhu vavhenekwe ropa ravo kana riine HIV cheNational HIV Testing Services Strategy icho chichange chishandiswa kwemakore matatu anotevera. Chirongwa ichi chaparurwa muWard 25 Pancata Clinic. Munhau dzemitambo, Castle Lager Premier Soccer League yarunga mitambo yenhabvu yemhando yepamusoro-soro kunyange hazvo kusisina Harare Derby iyo yanga ichingotaurwa nezvayo. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chikwata chiri kutungamira makundano aya cheHighlanders chiri kutora mukana uno kuwedzera mapoints acho chiri pamusoro pemakundano eCastle Lager Premier Soccer League apo chiri kusangana nechakungu muAscott Stadium muGweru mangwana. Mutsigiri wenhabvu vachapuwa musanzu vanoti vari kuona pasina ari kumisa bhosso iyo vanoti iri kutora mukombe weligi uyu.
Mawinira vakaita vakarakidza kuti aiwa aiwa gore rino iri ndo timu yekutarisa vanenge vachatotora iyo mukombe.
Vatsigiri veHighlanders vanoti chakungu iyo yave kurayiridzwa naRodwell Dlakama haikwanise kumisa chitima chebhosso asi mumutambo wenhabvu bhora rinongopinda mambure ese ese. Highlanders ikatsvedza muAscott ngedzi Platinum Stars yakamirira kutora utungamiri hwemakundano aya apo iri muBaobab Stadium neShabani Mine. Ngedzi Platinum Stars hairoveke zvekumhanya pamusha zvekuti zvinhu zvikaomesesa vanowanzoita mangange asi paShabani vari kutarisirwa kukunda nekutora mapoints ese matatu. FC Platinum iyo inorairidzwa naNomen Mapeza haisati yambokundwa kubvira makundano aya atanga. Kugona kunenge kudada ine mutambo usina kunyanyouma apo iri pamusha kusangana neHwange. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Chorosho Pirates vs Harare City, Triangle vs Black Rhinos, Bantu Rovers vs Yaja, Chicken Inn vs How Mine. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Tinotenda Kariati vateereri musakanganwa wachirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa mashoko ava Mugabe yekuti Zimbabwe ndo yechipiri pakubudirira zvakanyanya muAfrica ichitevera mushure meSouth Africa. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Election Support Network rokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti itange nekukurumidza kunyoresa vavhoti ichishandisa michina yemitsva biometric voter registration. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 5 kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngizela siyakhuluma ukuthi kumele mbili amareforms lana ayenzakale kodwa ingakhayile ukuthi ingakhayile isikhathi sangukhona ukuthi ngisiyela yini. Kesi siyakumisa isizwe sivumelane nini ukuthi amareforms lawa kayenzakale.
Inhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network sixwayise ugatsha lwezokhetho ukuthi luqedise uhlelo lokukhetha inkampani ezathengisela ilizwe imitshina yama-biometric voter registration ngokuphangisa.
Ngibona uhlelo lolulungisizo olumangalisayo kakhulu kumphakathi wethu. Kwesinye isikhathi amasevisizi afinyelela abantu ku-community, but namhlanje ngiyabonga ukuthi kwenzakale lapha exactly in the community where people are affected, abayibo abadinga usizo olumangalisayo ngoba abanye they are infected but they don't know.
Ugatsha lwezempilakahle solusungule uhlelo lokuqhelisa ukuhlolwa kwabantu igciwane lengculaza kusukela lonyaka kusiya ku-2020. Kuwoza Friday silomhlabeleli uMartin Svanda weqembu lendolwane Super Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network sixwayise ikomishini ebona ngokuqhotshwa kokhetho ukuthi iqedise uhlelo lokukhetha inkampani ezathengisela ilizwe imitshina yama-biometric voter registration ngokuphangisa ukuze iqalise ukubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo. Embikweni wethu lenamuhla, inhlanganiso le ithe njalo iZimbabwe Electoral Commission kumele iphume lohlelo lokhetho olucacileyo yazise uZulu ukuthi ukhetho luza kwenziwa nini. IZEC yayithe izaqalisa ukubhalisa abantu abalelungelo lokuvota ngenyanga edluleyo. UMabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo kubandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, unkosikazi Rita Ndlovu uthi bayavumelana lenkuthazo yeZesni.
Izeki zele yebo ngokwaba i-independent voting kodwa kungayisiki khona lokho ngoba yonke into abayenzayo imele ihulumende ibe phakathi kwayo. So thina njengebandla siyakwazi ukuthi vele izazele izilayo yokuriga kuzafica ukuthi thina siyabesingemuva izane zeleyona isiphambili ngokuriga kudala. So yonke into eyenziwa izeki yenziwa iyabe ingakomo nesenziwa izane ngoba ungakhangela uthekhele inyanga ezingako ukuthi kuthiwe kuvotiwe bese kungazwakali kungacacile ukuthi vele benjani okutshengisela ukuthi vele indlela yokuthi vele bafuna ukwenza ukuthi kwenze isiphangiphangi yephula inhliziyo zabantu abantu becele bengasingasikhathi sisiyarejisti kuvota.
Yona inkampani ezathengisela eleZimbabwe imitshina yama-biometric voter registration le lingaba lesazela yini ukuthi iZEC izakwazisa umphakathi nini ukuthi isikhethe yiphi inkampani?
Hayi vele asezesike kwazi ngoba yonke into yabo yinasikeleti ngoba bangayiletha kathesi bayakwazi ukuthi abantu bazasula abantu baqalise ukukhuluma so bazaletha ngesikhathi vele sokungasela sikhathi sokuthi vele lihlole. Kukhokuthi mina banobudlelwane nohulumeni ngoba ungakhanyeli ungalaleli inkulumo ezikhulunywayo bakhuluma ukuthi vele bayawinini selection njalo kabalanto izalo kuthiwe fayinanto eyenza ingalani zizwe phakathi kwayo. Ungabona into beyivuma bayivuma bekwazi ukuthi already vele sebehle bariga bona kuqala.
Udaba lokuguqulwa kwendlela ukhetho oluqhutshwa ngayo ke udaba lwama-electoral reforms limi ngaphi kulolu daba?
Vela siyakhuluma ukuthi kumele amazi ama-reforms lana ayenzakale kodwa uyakhangela isikhathi sakhona uyakhangela isikhathi sangikhona ukuthi ngisukela yini kesiye siyaku-infations sivumelanenini ukuthi ama-reforms lawa kayenzakale kesiya ku-infations vele kungalanto eyenzayo le.
Unkosikazi Rita Ndlovu ngumabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welsh Mencube. Ugatsha lukahulumende olwezempilakahle lokondliwa kwabantwana solusungule uhlelo lokuqhelisa ukuhlolwa kwabantu igciwane lengculaza kusukela lonyaka kusiya kumnyaka ka-2020 phansi kwesihloko esithi ukuvala impompi yokuthelelana igciwane ekhuthaza uzulu ukuthi ayehlolwa igciwane kobulawayo ekliniki yenketha. Kubika unompumelelo moyo.
Uhlelo lolu lukhangelele ukubiza amadola akwelemelika ayizigidi ezilikhulu lantathu, $103 million, ngemizamo yokwehlisa inani labantu ababamba umkhuhlane wengculaza. Phansi kohlelo lolu abantu bazabe behlolwa kumbe bezihlola igazi ukuba lilegcikwane na kumbe hatshi, kuthi abatholakala belalo bazaphiwa amaphilisi okulehlisa emzimbeni. Abayabe bengafunyanwanga belalo labo bazaphiwa amaphilisi okuzivikela. Ophila legcikwane lengculaza unkosikazi Sizalobuhle Ncube uthe uhlelo lolu lulosizo olumangalisayo njalo luzafinyelela ebantwini bonke ngoba abanye balegcikwane kodwa abazi ngoba bengafinyeleli ezibhedlela.
Ngibona uhlelo lolu luyisizo olumangalisayo kakhulu kumphakathi wethu. Kwesinye isikhathi ama-services ayafinyelela abantu ku-community, but namhlanje ngiyabonga ukuthi kwenzakale lapha exactly in the community where people are affected, abayibo abadinga usizo olumangalisayo ngoba abanye they are infected but they don't know. So I think uhlelo lolu luzasiphathisa kakhulu njengacommunity.
Unduna Gandanzara engumnumzana Tafuma Bernard Nyathi osuka eRusape uthe luhlelo oluhle ngoba abakhanyelelanga ukulahlekelwa ngabantu. Uthi wonke umuntu kahambe ayehlolwa njalo lenkokheli zomdabu ilizwe lonke ziphatheke kilo ukuze ilizwe libe lesizwe esilempilo enhle.
Ubuhlelo lolu luyanceda ngoba sikhangelela ukuthi even abantwana abazazalwa sizazalwa abantwana abangelagciwane. So mina ngikhuthaza izinduna zonke izinduna jikelele ukuthi azikhuthaze abantu endaweni zabo ukuthi abantu kabatheste.
UDokotela Edwin Spanda okhokhela uhlelo lwezempilakahle kukhansili yakoBulawayo uthe balamaklinika alithumi lasificamunwemunye lesibhedlela esisodwa sofuba. Uthi njalo bapha amaphilisi okwehlisa igcikwane kubantu abafika 48,000 noma nje abanye besifa. Ethi uhlelo lolu luze ngesikhathi esiqakathekileyo kwezempilakahle.
Sizathola iziqondiso mhlawumbe ngithi indlela yokutesta, yokuhlola abantu igazi sithole ukuthi abale HIV ngobani, abale gciwane njani, labo abatholakeleyo sibafaka njani emaphilizini ama-ARVs acindezela igciwane.
Umqondisi we-National AIDS Council unkosikazi Senatra Nyathi uthe uBulawayo utholisa abantu abadlula inkulungwane ezingamashumi amahlanu amaphilisi okwehlisa igciwane lengculaza emzimbeni njalo imuli kumele ziyehlolwa igciwane ukuze behlale besazi isimo sabo njalo abantu bengesabi.
Uhlelo lwanamhlanje luhle kakhulu for Bulawayo, luhle kakhulu for i-community yethu yenketha ngoba luyakhuthaza ukuthi wonke umuntu ebekwazi i-status sakhe. Sonke sihambe as families, as couples, abantwana abancane sibekwazi i-status sethu kuze siqede umkhuhlane we-HIV. So siyakhuthaza ukuthi lawa negative abaphile be-negative, lawa aba-positive ababuye bezothola amaphilisi.
Intambo wakoBulawayo uSandi Nomthandazo Moyo uthe lolu hlelo luhle njalo uyajabula ukuba lolu hlelo lusungulwe koBulawayo. uthi abantu abaphatheke ehlelweni lwabo ukuze baphathiseke empilweni.
We recognized as Bulawayo that we can be a center for national programs. Sometimes akukho lula ukuthi thina sibe phakathi kwama programs a national, but namhlanje bavumile ukuthi iBulawayo ilayo in control over imikhuhlane eminye, and babuyile lapho kuzovula i national program ku enketha, for that matter, not even a drop in enketha, but engikusolayo kuphela ukuthi enketha khona apho abantu bangkhona bahlezi ezindlini abatshelwana. Ake siyekeleni ukwenza into esorganize ukuthi le malini ekuya nathi ti abantu abangaki.
Uhlelo lolu alukhethi ukuthi umuntu uleminyaka emingaki, wonke umuntu uyakhuthazwa ukuba azi isimo segazi lakhe ukuze ukumemetheka kwegcikwane kuphele, njalo labo abalalo batholiswe amaphilisi ukuze baphile. Abaphila legcikwane lengculaza bathe bayabonga uhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ngokubatholisa imithi ngesikhathi, bakhuthaza abezempilakahle ukuba labo bangasaleli kulolu hlelo labo abangene. Ucwaningo lweZimbabwe Population Based HIV Impact Assessment izimfia ithi iBulawayo ilabantu abalithumi lasificwaminemibili ekhulwini abanegcikwane lengculaza, kuthi iZimbabwe ilabantu abalithumi lane ekhulwini abalengculaza. Bekungabizwa ozwayo enketha clinic lamhlanje lapho abantu bathokoziswe ngamaqembu ahlukeneyo abalisa iiyasa, ibambelela, ikhaya arts, lezibotsha ezileqembu abalibiza ukuthi izethekeli, bonke bekhuluma njalo befundisa ngegcikwane lengculaza. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Kunjalo nje abesikhwama semelika esokuphathisa abalegciwane le-HIV ufuba leminye emkhuhlane ese-President's Emergency Plan for AIDS Relief kumbe iphepha bathi uZulu osembukisweni weHarare baphe uZulu osembukisweni weHarare International Festival of the Arts ithuba lokuhlola limikhuhlane phansi kwendikimba ethi Start Free, Stay Free, AIDS Free. Kubika uMavis Gama.
UZulu belibaziswa ngendlela ezehlukeneyo yokubalisa ingoma lemidlalo yamadrama. Umeli wakwele Melika kuleli uAmbassador Harry Thomas Jr. uthi benze lokhu ukujabulisa uZulu kungekho nhlawulo. Ngasikhathi sinye etholisa imfundiso kweziphathelene legciwane le-HIV kanye lengculaza.
Because despite our tremendous success in reducing HIV positive,
lanxa kube lokwehla kwesilinganiso sabatholakala beligciwane sisuka kwesingamachumi amabili lanhlanu saya kwesiphansi kwechumi lanhlanu.
Osebenza ekuhlangothi lokukhulumisana loZulu emahofisini omeli wakolemelika kuleli umnumzana Sizane Mandandaweza ulandisa ngokubafuqileyo ukuqhuba lombukiso kungelambhadalo.
Into eyenze i-embassy yemelika supporte into lezi ezenzakala lapha ukuthi sebebe lokudlelana okuhle le Ministry of Health, the government of Zimbabwe, besupporta imisebenzi yokuvikelela i-HIV prevention eZimbabwe.
Uweza ulandisa njalo phezu kwenhlanganiso abasebenzelana lazo ezize ukuzabukisa kule ndawo emgwaqweni u-First Street eHarare owenziwa ngabesikhwama sePEPFAR.
So lapha besibona ama partners ePEPFAR amanengi angaba ngabo ekekpas athi labanye PSI betshengiselela imisebenzi yabo njalo betest abantu.
Abasebenzisana labesikhwama sePEPFAR abeZimbabwe Association of Church Related Hospitals iZAC bazile labo ukuzabukisa bekundawo esemgwaqweni uFirst Street. Isiphathamandla sohlangothi olubona ngezokuhlelwa kwenhlelo kule nhlanganiso yeZAC unkosikazi Anna Rufu ulandisa ngendlela uZulu ebemukela ngayo umbukiso wabo.
Hayi bantu bebuya lapha balemvuzo eminingi ispecial yama-disabled couples. Njengabantu bangibona abaningi siva ngibona kathi bayathi ibo abana ama-support ukuthi bashare information labanye abanegative.
bebe khona labenhlanganiso ephatheke kwezokuthola isiZulu ulwazi losizo kwezokulondoloza imuli lendlela zokuzivikela kugciwane abe Population Services International kesizwe unkosikazi Ruth Mahere laye osebenza kunhlanganiso ye PSI.
Manje siyabatshela ngobasetomi and ama-inquiries amaningi. Siyabona futhi omama bayabuya kakhulu. I think namhla siyenze silama-booking e-bilateral tuba ligation angu-3.
Umbukiso we-Haifa owalonyaka uqale ngolwesibili njalo uzaphela ngesonto. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ingu-Mavis Gama.
Live Talk namhla sixoxa ngamazwi kaMongameli Robert Mugabe awukuthi eZimbabwe yilo ilizwe elithuduke wedlula wonke amazwe ezwekazi le-Africa ngaphandle nje kweSouth Africa. Kambe livumelana lamazwi lana? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abafazi ababili kade besithiye ngamabhomba emzimbeni badubulela wamabhomba babulala abantu abahlanu esigabeni seBono State kwele Nigeria. Isotsha leMelika elogatsha oludenjiweyo olwe Navy Seal lidutshulwe lafa kwele Somalia lisibangela kuqala ukubulawa kulelo lizwe selokhu iMelika yaqala umkhankaso othiwa iBlack Lockdown ngomnyaka ka-1993. Umsakazo weVoice of America ngolwesithathu ube lomhlangano weTown Hall ekolishini leGeorge Washington University lapho ingcwethi kwezemfundo ezivela emakolishini achiyeneyo akhonapha eMelika ezethule khona indlela okumele zilandelwe ngabantu abadabuka kwamanye amazwe abalesifiso sokufunda kwele Melika. UMike Wobe weStudio 7 uyalandisa.
Ingcwethi zemfundo ziphathe indaba ezichiyeneyo ezigoqela ezimayelana ngendlela zokudinga usizo lwembhadalo yezifundo, ukwehlukana kwamasiko, i-cultural shock ngesilungu, lokuthi umuntu angakhetha njani ikholiji elingamsiza emfundweni zakhe. Umnumzana Sam Brown obemele ikholiji le-Brigham Young University kulumbuthano uphathe udaba olumayelana lombuzo othanda ukubuzwa ngabantu abaningi abalesifiso sokufunda kwele Melika olokudinga usizo olwezimali zomfundo.
Financial aid typically refers more to...
Ithuba likhona lokuthi abafundi abadabuka phesheya bathole usizo lwemali yemfundo. Kuya ngokuthi ulesifiso sokufunda ngaphi njalo ukuthi uzabe ufundani. Umzekeliso yokuthi laba abalesifiso sokufunda ngezenotho lokuthiwa yi-accounting, ithuba likhona lokuthi uhlangothi lwekholeji olukhangelane lakho lokhu luvezele izifundi ezingakwenza ukuthi zithole imali yemfundo eziyidingayo. Lamakampani achiyeneyo anika imali izifundi ngesikhathi nxa beyidinga, kodwa kumele bayibise lenxa sebeqedile izifundo zabo.
Enye njalo into ephathwe kumbuthano lo lubandlululo kubantu abadabukela kwamanye amazwe ngabakwamanye amazwe. Umnumzana Raj Bhadava ofundisa ekolleji le-Stanford University ngase-California yena uthi kubaluleke kakhulu ukuthi umfundi angaqala ukubona ngani kulo bandululo ekolleji lapho afunda khona. Kume aphangise azise iziphathamandla ze-college zihle zenze konke okusemandle nazo ukulungisisa lolu daba.
Nxa sikhuluma ngobandlululo kumele kubekwe sobala okumele isifundi sibekwazi, ikakhulu nxa sona sibandlulula. Ngolwazi lwami amakoleji amaningi athatha izifundi ezivela endaweni ezijeneyo.
Unkosikazi Karen Papon, laye oyingcwethi kwezemfundo, uphathe indaba zomthetho esithi abadabuka kwamanye amazwe kumele baziphathe njani kwele Melika ukuze bengaphula umthetho welizwe njalo balandele isivumelwano sokufunda kwele Melika ngokusemthethweni.
Well, it's very interesting. As an international student advisor, you kind of have two roles. You are the person that helps.
Ngombono wami, kubalulekile kakhulu ukuthi abafundi abadabuka kwamanye amazwe babambisane lengcwethi ukuze bafunde ngemithetho yeMelika. Ingcwethi kumele zibafundise izinto ezibalulekile ezifana lokuthi i-visa yesifundi iyamvumela na ukusebenza kule Melika, njalo lokuthi isifundi silamathuba anjani okusebenza kuleli lizwe. Kumele babekwazi ukuthi akumelanga bashiye izifundo zabo mahlayana nje.
UPapon uphinde waphatha udaba olumayelana ngokubaluleka okwesikhathi sokwazi ikholishi ese-orientation okumele kwenziwe ngabafundi abadabukela phesheya.
I think that one of the most important programs that we provide for our international students is our orientation program.
Ngombono wami, luhlelo olubalulekile kakhulu ekholishini lethu olokuxoxisana labafundi abadabuka phesheya ole-orientation. Kuhlelo lolu sibafundisa ukuthi bangaphatha njani imali yabo, okune njalo sibafundisa ukuthi benze njani ezifundweni zabo eMelika lokuthi bangathola njani imisebenzi yezifundo eyama-internships. Sibafundisa lokuthi badinge njani imisebenzi nxa sebeqedile izifundo zabo.
Ingcwethi zonke ebezikhona embuthwaneni lo zivumelane lemibono yabantu abafana lommeli weMelika eZimbabwe u-Ambassador Harry Thomas othi abafundi abadabuka phesheya bayasebenza kahle ukuthuthukisa umphakathini lenotho yelizwe. Ingcwethi lezi zithi amakholishini wonke kweleMelika ayathakazela abafundi abadabuka kwamanye amazwe. Ngimeli Studio 7 ngiseWashington DC, ngingumike Hobe.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday.
Kuwoza Friday lamhlanje akubizwa ozwayo kusasa kobulawayo lapho iqembe likholo iqembo lomdumo werumba elendolwane Super Sounds elizaba likhuza khona awuzweke lisethula idlalatela lo elitsha. UJoseph Njanji uxoxelwa lomkhokheli waleli qembo uMartin Spanda.
Zonke izindlela ziqonda endaweni yebulawayo amphitheatre kusasa ntambama lapho uMartin Spanda, the big boss, kanye leqembu lakhe lendolwane Super Sounds amajongosi abazabe bephakulela khona abalandeli bomculo wabo idlalade elitsha elilegama elithiwa konke sizokulungisa. Isikhulumeli saleli qembu uThandazani Ncube ukhuthaze abathanda umculo wabo ukuba baze ngobuningi ukuze bengaphuthelwa ikudla kwamehlo.
Siyazi ukuthi lo mhlaka 39 ezofika bekugcwele pam 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 esinethemba lokuthi bobulawayo kuzabe kugcwele ngokuphindwe kabili
ngamalanga. Abanye abaculi abakhangelelwe ukutshaya kusasa ngabagoqela uZinjazi Yamluma, uMadlela Sikhobokhobo kanye noClement Magwaza. Sekule minyaka emihlanu uMartin Spanda leqembu lakhe lendolwane Super Sounds bagcina ukuphakulela uZulu ingoma ezintsha, njalo bagcina ngedlalade elithiwa Bakhuzeni. Leli dlalade elithiwa konke sizokulungisa le ngoma eziyisikhombisa, njalo yesikhombisa kuphekwe kakutsha ingoma ethiwa Bakhuzeni, njalo lokhu kwenziwe ngemva kokuba leli dlalade litholakale ezitaladeni bona bengakalithuli okusemthethweni. Studio 7 ngobulawayo ngimuchoza funjanjini.
Ndolwane Super Sounds angazi ukuthi usebesiya ngaphike ngomculo wabo lapha ingoma esanda kuyizwa leyi ngiyaqala ukuyizwa ise kudlala delicha bakhanya sebefuna uhamba ngolunye unyawo ikakhulu kungoma leyi kodwa zikhona ezinye ezinandi engizwileyo esiqale ngayo ikakhulu ethi konke siza kulungisa Zali dlalela yona ke leyo ngoma kumalanga azayo kodwa sigqibe uhlelo ngohamba lapho sikhuluma ngendolwane yamampela
manje sebese bona abantu bendawo njengoba manje kuko makahambe hamba 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 wena bayobona phambili Amba, 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 kulupa, bayo kona bata meso. Omungulu mile mawu kona mpunayo, aga uto naga vine kabanawe. Omungulu mile mawu nenda yunayo, aga ito naga vine kabanawe.
Ndolwane Super Sounds kusasa ngobulawayo umathini hamba ke leqembu lakhe lapho abazakwethula khona idlalate labo elitsha njengokutsho kwami sizalidlalela ingoma yendolwane entsha ukonke siza kulungisa ngiyayithanda kakhulu leyo ngoma njona ngiyilalele ma ngisiza emsebenzini emoteni ngiyilalele la ntamba maze ngibuyela ngakwami hayi ke kwanele okwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo Ngontunga melinkomo, ma tukanduna vafupatila azive ope makamo enzimo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.